vakarwa muhondo yerusununguko nevamwe vanga vachiratidza kuti vadiki kwazvo kuvema Wolfets vaswera pamahofisi egurukota rezvemari vatendai biti panew government complex vachiratidzira vachiti vanoda kuti mari yavari kupihwa nehurumende iwedzerwe. Kuratidzira uku kwakatanga nezuro masikati zvinonzi navabiti zvakakonzera kuti vashandi vehurumende vanoshandira panzvimbo iyi vanonoke kuenda kudzimba dzavo. Vanga vachitungamira mahovhets aya vafaniwo Matsenga, vano vepolitical komizaa wesangano revakarwa hondo muHarare, vati mari dzavanopiwa pamwedzi pamwe nedzinotambiswa vashandi vehurumende dzinofanirwa kuwedzerwa.
Asi chatiri kuda isisu kuti upenyu hwedu sevanhu vakarira nyika inei, nyaya yelabour inoshedzera Minister of Labour yakatanga nendisakashandira nyika ino kuti isununguke izoya zvairi. Taida kubatwa senyuchi dziri kugadzira huchi hwenyika ino rifa renyika kuti vanhu vadye, asi hatisoda kubatwa nabiti senhunzi dzinoraramira mutoireti. Saka tiri kuti isu tinofanira kuti biti atipe mari dzedu, aburitse mari dzemacivil servants.
Varatidziri ava vanoti vanoda kuti mari dzavari kupiwa dziwedzerwe kubva pamadhora zana nemakumi maviri pamwedzi kusvika pamazana matanhatu nemakumi maviri pamwedzi. Vamatsenga vati gurukota rezvemari rinofanira kusiya basa kana izvi zvisina kuitika.
Kana asina kukwanisa kuburitsa mari idzodzo, meat must be out from the Minister of Finance.
Asi vabiti vanoti homwe yehurumende yakaboka zvekuti havakwanise kuita zviri kudiwa nevaratidziri ava.
Mahovhets zvamukuziva for the past 2 days anga akamirira kunew government complex kune ministry justice, ministry high education, ministry economic planning, ne ministry finance na attorney general waJohannes Tomana. Ndiri kutonzwa bundu chairo kuti vachina masa, vakatoenda kumba nepahwindo nezuru varambidzwa kubuda. Saka zvatatu zvoita nhasi ndezvekuti because we can't guarantee security massive servants anosenza kumbuilding iyo, tatozungwati aende kumba. Tapiwa permission nepublic service commission, ndoda kutenda vamariwanda nzuwa. Chinondirwadza pandechekuti izvo kana paine munhu wese wemuZimbabwe ane godo ari kurwadziwa, ende tese tiri kurwadziwa nekuti zvakawanda zvinofanira kunge zviri kuitika hazvisi kuitika. Hatitore mumaoko tichiisa mumaoko edu mutemo, tichiisa mumaoko edu.
Vabiti vati kuratidzira kuri kuitwa nevanhu ava pamahofisi avo hakunei nezvekuda kuwedzerwa mari, nekuti vakarwa muhondo yerusununguko ava vari kutungamidza zvematongerwo enyika pamberi.
Asi chatiri kuziva apa ndechekuti nyaya idzi ndedzepolitics. Vanga vakati nange naprime minister vatsvangirai, izvinova kuti nanga nabiti. Biti haasiri anopunza madiamonds, biti haasiri anounza mari yeplatinum. And what we have done isu seminister of finance, we have done very well pane zvatati nazvo. Ini ndishuwe pandakauya basa, patakataka basa, inflation yanga iri 500 billion percent, zvinhu zvasina kumira mushe, but taedza kuzvitena around. So zviri kuitika izvi zvinhu zvisina musoro. Asi chinondirwadza panyaya iyi inyaya yekuti why are we now involving massive servants? Vanhu vari kuzvitamburira, vanhu vane nhamo dzavo, vanhu vari kuzvisenzera nyaya dzavo. Kana paine chinhu chinonetsa, vamugabe vanotaurana navatsvangirai. And munhu wese anoziva pasi pano kuti chiri kusevha nyika ino, chiri kutaura nyika ino irambe yakamira ndeyekuti vamugabe navatsvangirai vari kuramba vakabatana vachitaurira.
Vabiti vati havasi kuzofa vakabvuma kutyisidzirwa nevanhu ava, vachiti zviri kuitwa nebazi ravo zvinhu zvinobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Muswero wese hapana basa raitwa mumapazi ehurumende anoona nezvemari, kuvandudzwa kweupfumi, zvemitemo pamwe nedzidzo yepamusoro, sezvo vashandi vehurumende vatadza kupinda mahofisi aya nepamusana kwevanhu vanga vachiratidzira ava. Bato ravabiti reMDCT rinoti vanozviti mahovhets ava vanofanirwa kuenda kunoratidzira kumahofisi egurukota rezvemigodhi vaObed Mpofu pamwe nevamwe vakuru vakuru muZANU PF avo vari kutyorera muhomwe dzavo mari dziri kubva kumangoda ekwachiyadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.